manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu gunyana 1 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
But mwadaroka chiva nezuru kunanga munhu zvakadaro chivi kana mabhunonga asinga azvidi. Ndokusaka vakaisa murawo wainzi Witchcraft Act. Yego nanga munhu kuti uyu mawitches uyu muroi uyu muroi.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoramba mashoko ekuti vaemason munangagwa vakaisirwa muchetura.
Mishina yatakataura iye kuti inofanirwa kunge yasvika musi wa 31 August iri 400 kits taanayo yakasvika in terms of the contract.
Amai Rita Makarau vanovesa chigaro weZeki vanotumimwe michina yekunyoresa vavhoti yapinda munyika. Dare repamusorosoro remukinya rinoti sarudzo dzemutungamiri wenyika dzemunyika iyi dzakaitwa mwedzi wapera ngadzidzokororwe sezvo dzisina kuitwa zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Rita Makarau vanoti mimwe michina yekunyoresa vanhu kuti vavhote yasvika munyika uye vave kutanga urongwa wegadziriro yekuumba gwaro idzva revavhoti nekudzidzisa vanhu vachaita basa iri. Amai Makarau vaudza Studio 7 kuti vari kufara kuti kambani yavakapa basa yakwanisa kusadzikisa zvayakavimbisa. Ngatinzwei hurukuro yavaita na Blessing Zulu weStudio 7.
Ndingatange nekuda kuzivisa vanhu kuti mishina yatakataura iye kuti inofanirwa kunge yasvika musi wa 31 August iri 400 kits taanayo yakasvika in terms of the contract. Saka tiri kuda kutenda velakutunu kuti at least vatirakidza kuti vanokwanisa kushanda nesu vachiteedzera zvatakawirirana navo. Taakuchigadzirisa kuti tidzidzise vanhu vedu vatinoti master trainers kuti vadzidziswe kushandisa mishina iyoyo nekuti ivo vazoenderawo mberi vachidzidzisa vamwe kuti mishina iyo inoshandiswa sei, basa rino rochibva razotanga.
Saka zvinotora nguva yakareba zvakadii kuti mudzidzise master trainers aya?
Master trainers vachadzidziswa kubvira musi wemuvhuro musi wa 4 September kusvika kuperawo kunoita vhiki iroro. Tapedza kudzidzisa master trainers taakuchivatarisira kuti ivo vochienda maprovinces avo vochinogadzira urongwa hwekuti vadzidzise vanhu vakanyoreswa mabasa provinsi yega yega zvichitorawo kuda rimwe svondo zvichienda nekuti provinsi iyo yakakura sei iri kudzidzisa vanhu vakawanda sei.
Ko kunyatsotangisa kuti matanga urongwa hwekunyoresa vanhu kunotanga rini?
Tichazivisa veruzhinji kuti iye zvino taakuchitanga chigadzirirai. Iye zvino hatisati taane mazuva atakatarisa atakatara pasi kuti tinotanga musi wakati nekuti takamirira ma2600 kits ayandataura kuti asati auye.
Ko chii chiri kuita kuti mamwe acho anga achitinonokei imanga makabhadhara mari dzacho dziri kudiwa?
Ndo manyorerano atakanga takaita pasi nekuti kana uchiri kuyeuka pekutanga-tanga tichatanga kutaurirana nevanhu veLacton. Takanga takabvumirana isu kuti vanotipa 1500 kits chete asi tazoona kuti nguva yedu inenge yatiperei. Taakuda makits akawanda kuti nguva yacho idzoke kumashure yatiri kushandisa. Takazopanhidzira makits ndoku asvitapa 3000. Saka makits aya anenge achigadzirwa imwe chete imwe chete ichinyatsoongororwa kuti iri kushanda zvakadii. Saka ivo vanodawo nguva yakati rebei kuti vagadzire makits iwayo nekuzoatumira kubva kwavari kuatumira kubva kuHong Kong kuti auye kuno.
Asi kuri kuti machitanga zvino zvinhu zvese zvaapo mungatore nguva yakaita sei kuti munyo tinyorese vanhu
kuti tinyorese vanhu atimboda mwedzi iri tichinyatso nyorese vanhu ivo vanhu vachinyatso uya asi takangofunga kuti ngatitorei mwedzi miri nechidimbu kuti tinyorese vanhu tinyatsopedziredza vanhu vese
mubvunzo wekupedzisira Justice Makarao tiri kuona kuti dare repamusorosoro kenya rati sarudzo dzakaitwa kunyika idzi dzokororwe pane chingadzidzwe nezimbabwe here
Zimbabwe ngaidzidze kuti kana ichiita zvinhu zvayo zvinhu ngazvingoitwa nemazvo pasina kubiridzirana pastage yega yega tinoda kutobvira ipapo patiri kunotanga kunyoresa kuvhota toda kuisa zvinhu zvedu zvese pachena sezeki kuti onai manyoresero atiri kuita kana pane patiri kukanganisa ibvai matirakidza iko zvino tichiri kuno kwesarudzo kwete taakumberi kuti apa zeki munenge muri kukanganisa dai madai 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 tobva tangochigadzirisa pane kuti tozomirira taakumberi kana tazosvika zvakare musarudzo ngazingofamba mune zvakanaka uyo anenge achidiwa nevanhu ndiye ahwini kwete kuti anenge achibirira vanhu kwete
Sachigaro vezek amai Rita Makarao vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vanogona kusungisa vanhu vavanoti vari kuvapuma uroyi vachikurudzira vatsigire vebato ravo rezano PF kuti vabatane vasiye tsika yekurwira masimba. Mutoro wedu enhautaurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Nyange hazvo pange pane kufara nekutamba kune vakawanda vange varipo pamusangano pakati pavamugabe neveboka rechidiki rebato rezanu PF zvange zviri pachena kuti makakatano ari mubato iri ari kuenderera mberi. Vamugabe vatorawo nguva yakareba kutsanangura nezvekurwara kwemuteedzeri wavo vaEmerson Mnangagwa vakatiwo vaMnangagwa vaive vasina kupiwa muchetura sezvakataurwa nevakawanda mushure mekurwara kwavo. Vamugabe vati zvinorwadza kuti pane vanhu vakavapuma uroyi mushure mekurwara kwavaMnangagwa vakati vanhu vakadaro vanogona kusungwa pasi pemutemo unorambidza kupuma vamwe uroyi.
But mwadaroka chiva neruzuru kuti kunanga munhu zvakadaro chivi kana mabhunonga asinga azvide ndokusaka vakaisa murawo wainzi Witchcraft Act yekunanga munhu kuti uyu mawitches uyu muroyi uyu muroyi.
Vamugabe vatiwo vakagara pasi nachiremba wavamunangagwa vachiziya nezveurwere hwavo.
Vamunangagwa vakazodawo kuti ini ndive neruzivo rwokuti vakatambura sei vakazobatsirwa sei saka chiremba wavo wakauya about 3 or 4 days akanditsanangurira zvakanakisisa takagara 1 hour muhofe kustate house nadoctor kuti vaMnangagwa vava patient wangu for 20 years vachiti kana iri food poisoning yakati ine ma kana iri nyama inokupa toxin yakasiyana siyana muriwo wakati unokupa toxin matoxin saa ndo mapoisons aya anobvaka kune zvizvi kana zvakaunda hanzi takatora zvose apana titasa muropa aiwa apana food poisoning yakavapo.
Kunyange hazvo zvizvarwa zveZimbabwe zvinofungidzirwa kuti zvinodarika mamirioni matatu zviri muSouth Africa vamugabe vadzokorora zvekare kushora vaimbo vemutungamiri wenyika iyi muchakabvuva Nelson Mandela vachiti vakasiya upfumi huru mumaoko evachena vatema vasina chouviri. Amai Grace Mugabe, avo vataura vamugabe vasati vataura, vati kunyange hazvo vakuru vakuru vezanu PF mudunhu reMidlands vachiramba kuti mune makakatano ekurwira masimba, ivo havagutsikane nekuti vanoziva kuti vamwe vevanhu vari kuvanyomba, ivo pamwe navamugabe vanobva mudunhu iri.
Mudizwewo ndimai mai venyu ndiri kurayira kuti veduwe vana vadiki vanomupirira kutuka vamugabe hauwani kukomborerwa mumhuri yako hauwani kukomborerwa muMidlands.
Pavapiwa mukana wekunzi vaite slogan pasati patanga zvekutaurwa vamunangagwa avo vanonzi ndivo mukuru wechimwe chezvikwata zviviri zviri kurwira masimba muzanu PF vatambirwa neruzha rukurusa rwemururu nemiridzo. Ndaka mirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Dare repamusoro soro remukenya nasi rarasa zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa mwedzi wapera. Idzo dzarinoti hadzina kufambiswa zvakanaka richiti dzimwe sarudzo itsva dzinofanirwa kuitwa mukati memazuva makumi matanhatu. Sarudzo dzemwedzi wapera idzi dzakaona mutungamiri wenyika ari pachigaro vaUhuru Kenyatta vachikunda vaivapikisa vaRaila Odinga. Asi vaOdinga vakabva vakwira kudare vachinyunyuta vachiti sarudzo idzi dzakanga dzabiridzirwa zvemhando yepamusoro uye vachiti michina yesarudzo yakanga yakanganiswa mashandiro ayo. Vatongi vedare iri vana vatenda kuti sarudzo idzi dzidzokororwe asi vaviri vachipikisa. Vachipa mutongo wavo mukuru wevatongi Chief Justice David Maraga vanonzi vati pachitariswa umbo hwose huripo vagutsikana kuti sarudzo idzi hadzina kuitwa pachitevedzerwa bumbiro remitemo yenyika iyi. Mukuru wesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESNI amairinda echipfunde vhavha avo vakaongororawo sarudzo idzi vanoti zvaitika muKenya izvi chisionekwi mudziwebwe uye zvinoratidza kuti matare avo achiri akasununguka. Aka ndeke kutanga muKenya uye Afrika yose kuti zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika zviraswe. Tabata amai chipfunde vhavha kuti tinzwe zvizhinji.
Izvi hatisati tambozvinzwawo. I think zvinoshora kuti vane judiciary independence yekuita machecks and balances kuti zvinenge zvaitwa uye zvemutemo ukatadza kuteedzerwa nema procedures zvinobva zvakanganisawo sarudzo. Zvapakuti sarudzo iyoyi nemaresults aito nullified.
Zvinosiya papi sarudzo dzinoitwa muAfrica?
MuAfrica kana kuti nzvimbo dzakawanda izvi dziri kunze kweAfrica hatisati tamboona president achinge asarudzwa, particularly sitting president onzi koti dzaita over 10 nullify maresults. Saka ndatoti izvi hazvita zvatomboitikawo, zviri historic, hatisati tamboonawo zvakadai. Zvinoshowawo kuti tiri kumechua nedemokrasi kuitira kuti kana makomishini kana kuti ingave executive vange vachiziva kuti vakakanganisa zvinhu kunenge kunewo judiciary inouya ichigadzirisa.
Izvi zvinosiya papi masangano zvikuru ekunze anoonekwa kunge anoteedzera utongo hwejekerere akanga ati sarudzo dzakachena?
Maobservers neni ndandiri umwe wacho zvatakatarisa zvanga zviri zvepapolling station. Asi ukatarisa judgment iyi yanga iri kuti komishini yatadza kuteedzera mutemo, yakashandisa maillegal processes. Saka ndekuti vanoobserva vachiita up the processes kuitira tikungaanire magweta anoongororawo kuti mitemo inoteedzerwa here, mainternational standards anoteedzerwa here. Ende chimwe chinhu chandinoona ndechekuti maelections aakuita very technical, kwaakushandisa technology. Zvazvokuti raa dambudziko kumaobserva kuti vangoenda achinoobserva sezvavaita. Asi zvazvakanaka kuti dai vachikwanisawo kuita maobservers anonzwisisa izvozvo zvokushandisa kwetechnology, sezvo makaona kukinya kwakashandisa technology dzakawanda dzenhando dzepamusoro.
Tingaona zvakadai zvichiitikawo here muZimbabwe utongo hwakadai?
MuZimbabwe I yet to see zvakadai zvichiitika. Saka zvinhu zvatakatarisirawo zvatinotoshuvirawo kuti da zvichiitika muZimbabwe nemune dzimwe nyikawo kuti pane pane judicial independence kuitira kuti sarudzo dzisaona anhu achigununa. Ende vaanenge vagunun'una chero vakaenda kukoti zvinge zvinokurumudza kugadziriswa, because dzimwe nguva tinoona mapetition anotora 5 years, nguva inenge yatopera yekuti teita kutoenda kunext election zvisati zvatombonzwikwa pamakotsi. Saka zvakanakawo kuti dai vane nhumwa dzavo dzoendeswa kukoti dzoterwa nguva iripo, uyezve independence yejudiciary inge iripo, vanhu achinyatsokutsikana kuti hongu panenge pachikorwa mutemo ngazvigadziriswe sezvaitikawo kukinya izvozvi.
Vanga vari mukuru wezesini amairinda echifunde vhavha vari parunhare neStudio 7. Zvichakadaro, bato rinopikisa reMDCT raburitsawo gwaro rekuti rinotambira zvabuda mudare remuKenya izvi richiti sarudzo dzinofanirwa kunge chiri chinhu chinopa vavhoti mukana wekusarudza vavanoda vakasununguka pasina kubiridzirwa kwesarudzo. Izvi zvatsinirwawo nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, iro raburitsawo gwaro rekupembedza mutongo wedare repamusorosoro uyu richiti rinoshuvirawo kuti Kenya ichadzokorora sarudzo idzi murunyararo. Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vamiswa pamberi pedare muHarare nhasi. Asi nyaya iyi yaendeswa mberi sezvo vati vanoda kuti iendeswe kudare repamusoro-soro. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wesangano iri vaDouglas Mahia.
Yapfuudzirwa mberi kusvika pachipiri, I think ndiwo musi wa5 here, nekuda kwekuti takanga takakumbira dare kuti zvaive nani kuti nyaya iyi iende inotaurwa kuConstitutional Court tione kuti nyamhosva dziri kupomerwa idzi imhosva dzinganzi imhosva here, nekuti inyaya dzengano yakaitwa nevanhu vemuZimbabwe. Zvatakararama matiri isusu, zvatinoziva ndo zvaiitika, zvatakaronga nyika tisati taanaye kuti ndo zvatinoda nemamiriro azvo kuti pana taane nyika tichazoita sei. Saka torambidzwa kutaura pamusoro pemasoko iwayo here. Zvazvinoreva ndezvekuti kuchapedzisira kusina zvinotaurwa pamusoro paizvozvo, kwaakutaurwa zvakaenda kunodzidzwa nevakaenda kune nyika dzevarungu vakauya vaane madhigirii. Nhasi ndivo vaakutungamirira musangano, nhasi ndivo vaakutungamirira muhurumende.
Zvii chaizvo zviri kupokanwa nazvo zvaita kuti mude kuenda kudare repamusoro-soro?
Zviri kunyanya kupokanwa nazvo inyaya yekuti pane here munhu ari munyika anorambidzwa kutaura pamusoro pezvingava zvakashata kana kuti zvinoonekwa sezvisiri izvo, kana zviine chokuita neupenyu hwake zvaakaita iye. Ndo nyaya yatikuedza kutsanangura iyoyo. Munhu wese anofanira kutaurwa, kana ari murefu, kana ari mupfupi, kana ari mutete, kana akapinda musangano nezuru, kana ari kukanganisa kurondedzera nhoroondo yehondo yechimurenga. Isu tiri suvarwiri worusununguko tinofanira kuva nemvumo yokutaura pamusoro penhoroondo yehondo yechimurenga, nokuti ndisu takaita nhoroondo iyoyo. People and people alone are the makers of their own history.
Saka ivo vaMatema Danda varipi parinhasi?
Handinyanyi kuwanzotaura kuti varipi kwavari chaiko, nokuti zvaakutinetsa kuti mweya uyu mweyai uri kuda kutipa upenyu here kana kuti uri kuda kutitorera upenyu. Asi chandinga kuudza ndechekuti variko and vari kutongwa vachibva vokumba.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uvandu hwevanhu vafa zvichikonzerwa nemvura nemafashamu eHurricane Harvey kuchamembe kwakadziva kumabvazuva kwedunhu reTexas reHarris munovendimo mune guta reHouston wakwira kusvika kumakumi matatu nevapfumbamwe, apo mafashamu akakonzerwa nedutu mupengo iri ave kutanga kudzikira. Chikwata chemagandanga chairwisa muColombia chichitevedzera dzidziso yeMarxist cheRevolutionary Armed Forces of Colombia, nhasi chazviparura sebato rezvematongerwo enyika risingaiti zvehondo uye nezita idzva rekuti Common Alternative Revolutionary Force. Mamwe madzimai ekumakuti mudunhu reMashonaland West ari kurarama zvakaoma nekutengesa huswa hwekupfirira dzimba, bhizimusi ravanoti rave kuvawanisa mari shoma zvichienzaniswa nenguva yapera. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Madzimai aya anosanganisira vechidiki nevakuru anoti bhizinisi rekutengesa huswa rinorwadza sezvo vachifamba mitinhu yakareba kunotsvaka huswa. Vanoti kunyange hazvo vachiwana huswa uhu pachena, vanobhadhara mari yekuti hutakurwe kuti huuye pavanotengesera pedyo nemugwagwa unobva kuHarare uchienda kuChirundu, apo hunoonekwa nevanhu vakawanda. Ambuya Chenai Mazi, ava vave nemakore 15 vachitengesa huswa, vanoti huswa huchabhadhara senguva yakare apo vakatanga. Vanoti vanhu vakawanda vakatenga mombe nekuendesa vana kuzvikoro nemari yekutengesa huswa. Amboya Mazi, vanoti pari zvino vave kufa nenyota makumba ari mumvura sezvo vaine huswa hwakawanda asi hapana ari kuuya kuzoutenga. Amboya Mazi vanoseka vanhu vanoenda kwavari vachida kutenga huswa nechikwereti vachiti havana kumbozviita mukutengesa kwavo kose.
Apa pane umwe bvai ari kutaura kuti hanzi udzai vanhu ndiri kuuya kuzotaura vanhu titaurirane titore huswa nechikwereti.
Izvi zvinotsigirwa naamai Snodia Mveremu vanoti mazuva ano huswa huchabhadhara hwave kutengwa nemutengo wakaderera sezvo vanhu vasina mari munyika.
Izvi zvinhu zvokuti kungochovha nguva yekuti wose vanhuwo hatikwanisi kuramba takagara. Kuti nditi ndingakwanisi kudzokera kumunda nini handione sekuti dambudziko kuti ndingagone kudzokera kumunda. Nokuti kumunda tinotarisa kuti tinoda mbeu, ndinoda fertilizer, ndinoda geje rokuti ndirimirwe.
Asi mumwe mudzimai wechidiki amai Senzeni Mavata vakatanga kutengesa huswa makore ano vanoti ane ganda ane nyama hazvienzane neasina nekudaro vachashingirira kunyange vachiwana mari shoma.
Hatikurarama navo zvedu bhati haikona kunyanya. Haikona kunyanya. Apa tiri kurarama nazvo nokuti kana tikatengesa toda kunotenga fertilizer tikatenga bhegi 1 topinda zvemusango tocheka.
Madzimai anotengesa huswa aya anoti munguva yakare vanhu vaibva kunzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vachiuya kuzotenga huswa hwekupfirira dzimba dzavo zvikuru sei vagari vemarokesheni epakati nepakati anogara vanowana pamwe nenzvimbo dzekutandarira. Vanoti zvinhu zvichiri zvakanaka munyika zvizvarwa zvekuZambia zvaiuya munyika kuzotenga huswa nemari yakawanda sezvo vaitenga vari muzvimapoka. Ndakamirira Studio 7 kumakuti ndini Ata Chiguriwa.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika mune dzimwe nyika dzemuAfrica uye muYemen. Vanhu vanosvika mamiriyoni makumi maviri muYemen, Somalia, South Sudan uye kumaodzanyemba kwakadziva kuchamhembe kweNigeria vanonzi vakatarisana nenzara inotyisa. Bazi reUnited Nations Security Council rinoti nzara iyi iri kukonzerwa nemamiriro ekunze uye hondo. MuSudan mune vanhu mamiriyoni matanhatu vakatarisana nenzara nenyaya yehondo. MuYemen umo mune hondowo zvakare vanhu mamiriyoni mazana nemanomwe havana chekudya. MuNigeria nekuda kwehondo iri kukonzerwa nechikwata chinopfurukidza mwere cheBoko Haram vanhu vanodarika mamiriyoni mashanu vakatarisana nenzara. Izvi ndizvo zviri kuitikawo kuSomalia nenyaya yehondo iri kukonzerwa nechimwe chikwata chinopfurukidza mwere cheBoko Haram. Nzara inonzi iri kunyanya kuwedzerawo nenyaya yekuti vanopa rubatsiro vari kurambidzwa kupinda kuti vape vanhu zvekudya. Mwedzi wapera United Nations yakabuda nechisungo chekuti masangano anopa rubatsiro anofanira kubvumidzwa kupinda munyika idzi. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Nikki Haley vanoti United Nations inofanira kuona kuti chikafu chasvika kuvanhu kwete kungotaura pasina chinobuda. Vati nzara inokonzera kusagadzikana munyika dzakawanda. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika mune dzimwe nyika dzemuAfrica uye muYemen. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Makateerera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Iye zvinotomboenda kuna Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kuitika paFacebook nepaWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shona. vazhinji vanga vari kutaura pfungwa dzavo pamusoro pekukokwa kwakaitwa anoita zvemutambo uye zvachiita zvekutamba Zodwa wabantu kuti aende kuZimbabwe kucarnival yeZimbabwe Tourism Authority kunyangwe zvazvo pasati pazivikanwa kuti zvichafamba sei regai tinzwe zviri kutaura vatsigiri vedu tinamukoma David makadii tokuchingamidza ipachirongwa muri kupi
Tripo mangadiwa tsimu Johannesburg tinomuona zvakanyanya maInternet atingi munhu ano sevanhu vechirume vanhu vakawanda vanoda kuona zvinhu zvinoitwa nevanhu vakadzi kana vachifamba vachizviratidzawo runako rwavo asi kwazvino zvinosvika zvekunzi anenge asina kupfeka zvakakwana uku kunorema uku zvakanaka zvamuri kuita izvi vanhu vanobva vazvinzwira kuti zvakashata here kana zvakanaka vanowana rikufuga nekuwarira
tina mai Hilda Nkomo
ndiripo sisimaze makadiko vasikana inini semubereki semudzimai andione kuti zvine kodzero munoziva kuti hunhu hwedu hwechiafrican especially mazimbabweni kana mwana achikura anofanira kunge achipfeka hembe dzinotaura hunhu hwake saka iwewe woenda kucarnival tine mhuri unoda unofarawo nemhuri yako nevana nevakuwasha like these days kuti as a family munoenda muri ecompany kuona munhu achifamba akadaro zvinopa hunhu rudzii izvozvo
ndinoitwa rodha tinosona ndiri kusouth africa Kempton Park ini hangu handione zviri raiti kosi kunenge kuchiendwa nevana saka vana handifungoti pane zvavangakwanisi kudzidza ipapo
ehe mukoma Layton tipeiwo pfungwa dzenyu nokuti vamwe vari kushora asi ndaona imi muchinyora kuti aiwa iri ibasa rake tipeiwo pfungwa dzenyu
ine hangu ndinosapota Zodwa zvaangaita munhu anotsvagira kurarama munhu ari kutsvaga kurarama
kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona modzvanya pakanzi like ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
munhau dzemitambo tomboenda kune mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati achitiudza nezvemutambo mukuru uri kutarisirwa nevakawanda pakati peDynamo Snakeps United
Nandare ichange ichitamba ngoma yemutambo mukuru oyo unodaidzwa kunzi Harare Derby pakati pezvikwata zvikuru munyika cheCapes United neDynamos uyo wanga wakamirirwa nevatsigiri vemutambo uyu kwemwedzi yakawanda kunyange hazvo vari pamusha mumutambo uyu veCapes United vakwidza mari yepagedhe kusvika pamadhora mashanu panzvimbo dzinogara veruzhinji chokwadi ndechekuti nhandare iyi ichatakura chaunga sezvo zvikwata izvi zviri kubaka moto unotyisa mutevedzeri wemurayiridzi weCapes United Fungai Kwashi anoti ari kutarisira nhabvu yemhando yepamusorosoro achiwedzera iye kuti vatsigiri venhabvu vanofarira kuuya kuzofara kwete kuzoita mhirizhonga
Dynamo iri kutamba zvakanaka stereki Capes kutamba zvakanaka saka ndinongoti vanhu vose vauye kuzoona bhora veDynamos neveCapes vauye vachifara pasave nemirizhongana kana kurovana
murayiridzi weDynamos Lloyd Mtasa ari kubvuma kuti maGreen Machine ari kutamba zvinodakadza achikurudzira vatsigiri vechikwata chake kuti vauye vakawanda kuzobatsira dhimbare kuti ikunde
Capes United iri kutamba zvakanaka chaizvo uye ndinodairo kuti vatsigiri vedu ndofunga kunyangwe tanga tichiwanawo maresorts akasiyana-siyana vanga vachingouya saka tiri kukurudzira kuti dai vauya ndivo vanotipa simba
mimwe mitambo iriko yakamira seizvi mugovera Bulawayo City vs ZPC Kariba Hatfield Ground 1 PM Haumine vs Chicken Inn Hatfield Ground 3 PM Yada vs Bantu Rovers National Sports Stadium Harare City vs Cholocho Rufaro 1 PM Black Rhinos vs Triangle Rufaro 3 PM Nesondo Islanders vs Chapungu Hatfield Wange vs FC Platinum Colliery Shabani vs Ngezi Platinum Stars Maglas Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa mutongo wedare repamusorosoro muKenya wekuti sarudzo dzemutungamiri wenyika munyika idzi dzokororwe. Chii chingadzidzwa neZimbabwe kubva kune chiitiko ichi? sezvongo yadi yapera rikaitimbotarisa musoro yenhaudza nhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoramba mashoko yekuti vaEmerson Munangagwa vakaisirwa muchetura. Amai Rita Makarau veZEC vanoti mimwe michina yekunyoresa vavhoti yapinda munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 1 kumpandula 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
Mnangagwa vakazoda kukutha ini ndive neruzivo.
Umnumzana Mnangagwa wayefuna ukuthi ngizwe ukuthi wayehlelwa kuyini. Wasethumela udokotela wakhe osemlaphe okweminyaka engamajumi amabili.
Umongameli Robert Mugabe uyakulandula ukuthi omunye wabasekeli bakhe umnumzana Emerson Mnangagwa wafakelwa ekudleni. Unkosazana Thokozani Khuphe kasoze abe khona emhlanganweni webandla lakhe le-MDCT ozaqhutshelwa kobulawayo kusasa. Umthethwandaba we-Supreme Court kwele Kenya wesula impumela yokhetho lukamongameli olwenziwe ngenyanga edluleyo lapho okunqobe khona umongameli Kenyatta. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe uqhubekele phambili ngokukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo lamhlanje ngokwenza umhlangano eGweru lapho alandule khona ukuthi umsekeli wakhe umnumzana Emerson Mnangagwa wafakelwa ekudleni eze ebanjwe isisu njalo ehlanze emhlanganweni oqhutshelwe eGwanda kumavika sanda kwedlula. Phambilini komhlangano lo unkosikazi Grace Mugabe utshelele phambilini kukaMugabe unkosikazi Grace Mugabe utshelele umhlangano ukuthi abantu bangabophanga besethesa abanye icala lokuloya. UMugabe uthe udokotela kaMnangagwa waya esigodlweni sakhe iState House ezomchasisela ukuthi akula chefu eyatholakala emzimbeni kaMnangagwa. Kodwa wethusele abathi nguye owaloya umnangagwa esithi uzababophisa. Ke sizwe amazwi kaMugabe.
Umnangagwa vakazoda kukutha ini ndive neruzivo.
Umnumzana Mnangagwa wayefuna ukuthi ngizwe ukuthi wayehlelwa kuyini. Wasethumela udokotela wakhe osemlaphe okweminyaka engamajumi amabili. Wangitshela ukuthi ukudla okufana lenyama kule chefu enjani.
Lawo ngamazwi kamongameli Mugabe awethule emhlanganweni oqhutshelwe eGweru. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Njengoba sisazi nje ukuthi umgogo dlane sibisile oluntu sikuthi ukaZulu esingathi political integrity vele akalayo oyalama kuMugabe. Uqakathekile yena akubonayo ukuthi abe umuntu ochasisayo ukuthi kadlanga ishef ipoison. Kodwa angiboni ukuthi kungethusa ukuthi abantu abaningi besithi bona engxenye engaxoxwa njengomjulu ngoba ubungane bakhe loMugabe lobungane bukamjulu loMugabe uchiyene. So ngibona ngathi mina owakathesi ukhanya ngathi isikhundla sakhe uzakuba lokhu elaso.
Kodwa siyezwa uMongameli Mugabe lezinye iziphathamandla sebengani bayaluphatha udaba lona lolu bengani bayagudlisela abaphuma egcekeni ukuthi bakhuluma ngani sebekhuluma ngobuthakathi. Kungakuhamba njani wena ngokubona?
Yile liqiniso kodwa phela asikwazi ukuthi asibe bwazi ukuthi uhlangothi lolotswa iG40 olutswa khona lohamba lo la Mrs Mkabe luvele yilo olukhwenzela umlilo wakhona. Kodwa njengoba nje ukuthi ukuze afane ukuthi abe nesibindi ngoba njengomuntu osowalahlekelwa ngumujuru iMashonaland Central akusize kumeqise yini ukuthi alahlekelwe ngumnangagwa kumidlands leMasingo. Kunjalo nje ye i-politics i-politics kodwa nje ukukhwezela nje umlilo okwenziwa i-G4 angibona wathi akusize kusize lutho.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare. Ukulwisana phakathi komkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe kuzavela sobala njalo kusasa lapho uMakhuphe abikwa engasoze aphatheke emhlanganweni omkhulu waleli bandla ozaqhutshelwa enkundleni ye-White City koBulawayo. UTsvangirai uzakwenza umhlangano lo labakhokheli bamanye amabandla aphikisayo abagoqela umnumzana Walsh Mengcube lomnumzana Tendai Biti bekhuthaza uZulu ukuthi amukele umanyano abazama ukubumba ozanqikilana leZANU PF kukhetho oluzayo. Abazi ngokwenzakalayo bathi inkokheli yebandla le-MDCT eMathebeleland esekela uMakhuphe egoqela umgcinisihlalo webandla umnumzana Love Momoyo lomnumzana Bednico Pepe yena omiswe umsebenzi kuma ngeviki edluleyo kabasoze baphatheke kulumhlangano. Sokulamaxuku amabili ku-MDCT elisekela uTsvangirai lelisekela uMakhuphe. Ingxabano ekhona phakathi kwabo ludaba lokwabelwa kwamanye amabandla izikhundla zokuncintisa kukhetho oluzayo. Umthethwandaba we-Supreme Court kwele Kenya namuhla wesule impumela yokhetho lukamongameli olwenziwe mhlaka 8 ngenyanga edluleyo okwanqoba khona umongameli Uhuru Kenyatta. Umthethwandaba lo uvumelane lamagqwetha omanyano wamabandla aphikisayo ukuthi kwaba lokuqilibezela okukhulu kulolu khetho. UKenyatta wanqoba owayemela umanyano lo umnumzana Raila Odinga ngamavoti afika isigidi esisodwa phose lengxenye 1.4 million. I-Supreme Court ithe kumele kuqhutshwe ukhetho olutsha phakathi kwenyanga ezintathu ezilandelayo. Umnumzana Odinga wamukele isinqomo lesingenjabulo kodwa uKenyatta uthela nxala esamukela kavumelani laso. Ingcwethi zithi lokhu ngokwakuqala ezwekazi le-Afrika ukuthi impumela yokhetho lukamongameli yesulwe lidale lomthethwandaba. EZimbabwe khona umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Morgan Tsvangirai seke waya emthethwandaba kanenginengi ephikisa impumela yokhetho kodwa akakaze aphumelele. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sifanda ukuthi ulubona njani lolu daba lwaseKenya.
Khulokho mbona kuzathwalisa abanye abantu abukulihlangothi enzima kodwa ubuye uthabisa abanye abathi hayi kutho ukuthi iingatsha zikarhulumente e-Afrika laseKenya kanye zizaqina zitholakala zisenza ukuthi zenze umsebenzi ngendlela efaneleyo ngendlela ephumelelayo. Khulokho mbona kuthabisa abantu ababili abatshiyeneyo kodwa kuqakathekileyo ukuthi nxa kuyikuthi ezinye iingatsha ezifana lezokhetho ezikarhulumente zingathembakali njalo zisenza ukhetho olucina luthiwe umuntu othandaba kaliqondanga abe ngezwanga kuhle lezo hlangothi singakwazi kathi lazi hlangothi esifana le Supreme Court kathi singazi njani ukuthi lazo zazingenelwanga so kunzima kakhulu ukuthi udaba lolusi lucubungene ngibone ngathi isehlakalo esinje sizathatha isikhathi ukuthi sazi ukuthi impumela yaso kahle kahle iyini sizantshintsha kanjani indlela okubuzwa ngayo amazwe kwele Africa sizatshintsha kanjani iKenya njalo iSupreme Court yaseKenya umthetho ndabomkhulu waseKenya uthembakala yini siya phambili khonoko mbone ngani asikatholi information eyanele ukuthi sazi ukuthi kungaba into ezima kanjani siyazi ukuthi lasemazweni amakhulu afana nakwa-America ama-court ayathukwa nje nangabo President Trump into esifana lazeni ezokuthiwa kawenzi kuhle kathi uPresident Trump uqeda ukuphadona umuntu okade le-contempt of court khonoko mbone ngani mina kwenza ukuthi sibe sesikhathini esinganikasimanga kuhle nje ezweni lonke jikelele ngendaba zomthetho ukuthi sithembe umthetho yini kumbe sithembe abakhokheli
ukukhona yini Dokotela Sibanda okungafundwa ilizwe leZimbabwe kusehlakalo saseKenya lesi sinanzelela ikakhulu ukuthi kuhlala kusenziwa ukhetho olusolwa ngabanengi eZimbabwe
ngibone ngani njengoba iKenya iseduze leZimbabwe kangaka njalo kuzwekazi leAfrika ngibone ngani mina lokhu kuyisehlakalo esihle kakhulu ebantwini beZimbabwe abakhanya sebeme ngokuthi sebehlale bebanjwe libandla elilodwa njalo kukhanya ngani ibandla leli liphethe wonke umhlobo wengatsha zikahulumende kusukela emakhothi kuze kuye fika emapholiseni nasemasotsheni njalo njalo khonoko ukuthi kwele Kenya sokube loluhlangothi lwe-government olusukela wathi lona ngokubona kwalo hayi oluhlangothi alwenzanga kuhle kufanele kulungisiswe ngibona kuyinto edingakalayo kweZimbabwe njalo nxa ingenzakala kweZimbabwe ingaba yikuqala kwamalanga amahle kakhulu kweZimbabwe njalo lakwamanye amazwe akuze kazi neAfrika
umnumzana Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe sixoxelaye eseNgilandi Kunjalo nje amanyama bandla phikisayo aqoqela iMDC lenhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela iCrisis in Zimbabwe Coalition zezamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba waseKenya lesi. Uzulu weZimbabwe laye wamukele lesi zinqumo ngembono etshiyeneyo. Zikhona isizalwane ezithi lokho ngeke kwenzakala eZimbabwe. Asizweni umnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF exoxa ngalolu daba lo Volta Moyo kanye logogo Makhanye belo Gibbs Dube we Studio 7. UChuma usungula ingxoxo.
Ngokuqala uthi kona kubuye into elobufakazi ukuthi into ihambanga kuhle mhlawumbe yikho ke kuphume isigogo esinjalo kwezindawo labana nxa besentuthandabeni besiya besehluleka yabe kungenxa yakho lokuthi na into yabo abayifakayo ayinasisindo ngoba umthethwandaba wona usebenza ngento ebalulekileyo esegcekeni ayisebenzi ngabogabangagabanga
Sibonto Silobani ke ecingweni Volta kunjani
kunjani udaba lololwe olweKenya luyangichaza kakhulu maybe sekungenye indlela eyintsha umbono omutsha wama judges awe Africa ukuthi bengazithathi beyingxenye ebandla elibusayo konoko mhlawumbe kuzaba isifundo kwamanye amazwe afana naleZimbabwe ukuthi laba abakujudiciary babekwazi ukuthi bamele abantu ukuthi babe neutral njalo bathenjwe ngabantu bangazenza uhlangothi olwebandla elibusayo
sesilogogo lapha ngeke ngizwe ugogo ukhona ecingweni mbani
ugogo ukhanye lokho kwenzakala eKenya lokho simangele lathi ngapha ukuthi ukhetho ukuthi uyaphindwa eZimbabwe lapha bayajikisa lapha
kwenziwa kuyini gogo kanye khonokho
eZimbabwe lapha kwenziwa la i-corruption yakhona inkulu kakhulu okwana lawo amagqwetha akhona lawo yiwo ale corruption esabekayo uzaphica ukuthi umuntu olecala ukuthi ngalacala ongelacala abe nguyo lecala so eZimbabwe angazi ukuthi kuza kufakwa lunga yini khonokho
pho ke kulungiswa njani khonokho ke gogo kanye
singathi uNkulunkulu kumbe ngoyongangenela thina sodwa abantu nxa kuyathiwa inhloko yiyo engayisiyo umuntu utshawa likhanda mina lizemelapha isisu kungaphola
hayi kuzima khonapho gogo
ikhanda lingazake liphole
ugogo makhanye ubexoxa endawonye lo mnumzana Volta Moyo kanye le siphathamandla sezanu PF mnumzana Joseph Chuma velo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today alethulela lona enkundleni yeFacebook ukukhasi lethu ele VOA Ndebele. Ozithi ko live talk lamhlanje sixoxa ngokhetho luka mongameli wele Kenya olusanda kwenziwa sikhangela ikakhulu isinqomo somthethandaba we Supreme Court esalamhlanje esesule impumela yalolukhetho kambe kungenzakala lokho eZimbabwe na thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezi vela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani la sebefele engozini yesavunguzane esize lezulu elinengi eseHurricane Harvey esigabeni seTexas esiqintini seHouston khonapha eMelika. Seliqonge lafika kwaba ngamachumi amathathu la thoba mnemunye 39. Lokhu kwenzakala ngesikhathi izulu selingasani kodwa amanzi aseleyo lokhe eyingozi enkulu ekhukhula izindlu lezimota. Indawo yeClear Creek eTexas yiyo ethole izulu elinengi elingaba ngamasentimitha edlula ikhulu 120 centimeters. Inhlanganiso zabaphathisa ngoncedo kwele Italy zibikwazi sungule inhlelo zokufundisa abensundu umsebenzi wokufuya inyosi emhlubulweni we-Sub-Saharan Africa babe sebedingelwa umsebenzi emaplazini amakhulu afuya inyosi kwele Italy. Amaqembu aphathisa ngoncedo anjenge-Oxfam athi izibopho zokuvimba abensundu ukuthuthela ngobunenge emazweni ase-Europe sezisiba imigoqo ekutholeni izisebenzi ezenelisa imisebenzi enzima. Ozithi uyinkosi yamaNdebele umzilikazi wesibili umnumzana Rafael Khumalo ubotshiwe lamhla esetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende kamongameli Robert Mugabe. UKhumalo ubotshwe ekuseni wamiswa wasiwa enkambeni ye-Law and Order kobulawayo ngemva kokuba amapholisa ekutuze endlini yakhe ePardonest esithi adinga ubufakazi obukhomba ukuba ufuna ukufeza injongo yakhe yokugenqula uhulumende. Kodwa kulalutho oluthole ngamapholisa. Asukeke lapho ahamba laye enkambeni yeCentral emfake izankosi. UKhumalo ukhangelelwe ukugcotshwa kumaviki amabili azayo lanxa kulabanye abakoKhumalo abakhononanga lokhu besithi kayisuye omele abe yinkosi. Sixoxele sikhulumeli sakhe umnumzana Greta Spanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngaleso sikhathi kusenzakala lokho umzilikazi wesibili ubevele eselomeli wakhe engingayithi yiloya. So umzilikazi wesibili ubengaselalo kade selukhuluma, iloya yilo kade selikhuluma lawo. bathi kona bona bazama ukudingikala lelo elokugengula uhulumende ekugcineni basebesithi bona hayi abakatholi lokho akade bekudinga ikho ke hayi angabuyela ke endlini yikho ke ukumkhupha abamenze khona ke ungangezwe uStanley Raphael Khumalo uKing Mzilikazi 2 kade singikhuluma senze nje usephumile usebuyela endlini yakhe asazi kumbe bazamlandela futhi kodwa bajile ukuthi khona bona bazama ukudinga lelo cala elikhona ukuthiwa khona ngelokugenqula uhulumende abanye bakhona bakhulumile khonapho bathi bona no ubuye uyakwazi ukuthi kuphakamisa iflag khona kule enye iflag kulicala yikho ke yena wasesithi how kanti kathesi amaflag la njona kule yena e-police station lapho ephaphayo la yena le Zimbabwe kambe kulicala yini ukuthi mina libe le flag njona lingamapholisa kulicala yini ukuthi Dynamo zibe le flag kulicala yini ukuthi Highlanders zibe le flag so icala lelo asilizwisisi ukuthi icala elilitshoyo nge-flag kuyini so it was actually in passing bekhuluma besenza njalo okutshengisa ukuthi behlulekile ukuthi bathole lelo cala kade bezama kuligaya
kukhona yini okuke kwenzakala phambilini okungakhomba ukubana bebevele behlose ukumbopha
mhlaka 19 baba kuyona le inyanga esiyiphethileyo izolo babuyile bebaningi bedlula kubo 40 belezimota ezingu-4 belezinja babuya futhi beqala kujurawo yakhe abasamtholanga so asikwazi ukuthi ingqondo yabo ibingeyani kodwa sesikubona ukuthi kujengisa ukuthi khona lokho abakwenze mhla kuyikulandelela lokho ababekwenze mhla ka 19 bezongena lapha ekhaya beseqa le jurawo okuyinto embi kakhulu esiyisolayo kakhulu ukuthi uhlukuluzelelwani uMzilikazi wesibili yini ehlukuluzwa kanje into esiphethe kabi kakhulu ba
umnumzana Greta Spanda isikhulumeli salo ozithi uyinkosi yamandebele umnumzana Raphael Khumalo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande ekobulawayo Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Rita Makarau uthi imichina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo eyamabiometric voter registration kits engamakhulu amane isifikile elizweni. Imichina le ithengwe kunkampani yakwele China iLuxton Group. Izek ikhangelelwe ukuthenga imichina le ezinkulungwane ezintathu yokusebenzisa kuhlelo lokubhalisa abantu ukuthi babe kuluhlu lwabalelungelo lokuvota. Ithengwe ngendleko yezigidi pose ezingamashumi amahlanu zamadola i-$47.5 million. Kodwa izek isenelise ukuhlawula izigidi ezintathu lengxenye zamadola kuphela i-$3.5 million. Umakarau uthi sebezahle baqale ukufundisa abazafundisa abanye ngokusetshenziswa kwalemichina ama-master trainers kusukela ngomvulo. Limpela viki kulomhlangano omkhulu wamakholwa esiKristu adabuka eZimbabwe asehlala eMelika edolobheni leNew York. Lomhlangano ngomanyano wamakholwa akhonza enkonzweni ezehlukeneyo zesiKristu ezigoqela ezaziwayo ezinjengamaRoma, amaMethodist, amaAnglican, amaUnited Methodist, amaBrethren, abeChurch of Christ, abeBaptist, abeLutheran, lamanye amanengi, amaPentecostal, obizwa ngokuthi Christian Fellowship International. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 ubele thuba lokuxoxa lomfundisi Dale Gurajena wenkonzo yeFortress of Faith Tabernacle ongomunye wabafundisi abakulumanyano.
Igama ngumfundisi Del Gurajena, ngikhonza e-Fortress of Faith Tabernacle, ngilapha e-Brooklyn, New York. Ngize e-Melika umnyaka ka 1998 ngo July bengilokho ngihlala lapha e Brooklyn, New York, ngikhonza e Fortress of Faith Tabernacle.
Uze lapha usungumfundisi vele kumbe ufundele ubufundisi so lapha eMelika?
Ngize lapha sengingumfundisi, ngifundele ubufundisi eHarare e-college beseGlenora ngalezo nsuku, kodwa khathesi isise Hatfield, ithwa yi-Pan African Bible Institute eseHarare.
Uze lapha nje kwabakhuluma ulimi lwesiNgisi, uchumayela ngesiNgisi kumbe ngesiNdebele?
Ngichumayela ngesiNgisi ngoba abazalwana abaningi esikhonza labo ngabalapha eMelika, abanye ngabantu abamnyama abalapha eAmerika ababizwa bethwa ngama-African Americans. Kodwa silabazalwana abalutshwane abavela eZimbabwe abakhuluma isiNdebele, abanye bakhuluma isiShona. Ma kungaba nemfa siyahlangana sihlabela ngezesiShona langesiNdebele, sichumayela ngesiNdebele nangesiShona.
Ngizwa kuthiwa selabumba umanyano kumbe lawo esowangena kumanyano lowo olomhlangano omkhulu. Ungasichasisela ngawo umanyano lowo kanye lomhlangano wangkhona okhona ngapho ngaseNew York?
Umhlangano ubizwa kuthiwa yi-CFI, Christian International Fellowship. Mina ngijoyine sekule minyaka emibili yimemba yalo mhlangano. Umhlangano okhulu sibili ngoba kubuthana abantu nge-Labor Day weekend eyenzakala beginning of September. Ku-Labor Day weekend abantu abaseZimbabwe bayabuthana bevela kuwo wonke ama-states. Abanye bayabuya bevela eZimbabwe, abanye bavela eCanada, e-UK, bezobuthana ukuzokhonza. Njalo kuyabe kulabantu abakhonza ama-churcha achiyeneyo, abanye abe-Methodist, abe-Reformed, abe-Brethren in Christ, ama-Catholics, lama-Pentecostal. Bonke bayahlangana sihlabela ezakithi ekhaya, sikhonza iNkosi kanye.
Ochumayelayo lonyaka ngubani?
Kuyabe kulabachumayela abaningi abachiyeneyo abavela kuwo wonke ama-states amaningi. Abanye babuya bevela eZimbabwe bechumayela. So kuyabe kungela umchumayelo yedwa. Kuyabe kulabachumayela abaningi ngoba kuyabe kule conference kulama-service amaningi.
Ungabakhuthazani labo abangakangeni kulumanyano ukuthi ume njani? Unceda ngani sibisibili?
Lumanyano uyabambanisa abantu. Uyanceda kakhulu ngoba abazalwane bayabambana kungakhethwa ukubana umuntu ukhuluma isiShona kumbe ukhuluma isiNdebele kumbe ukhonza iCatholic kumbe ukhonza ngapi. Bonke abantu bayabuthana nje sibuthanela ukukhonza uNkulunkulu ngoba sonke siyabe sithemba uNkulunkulu. Njalo ngoba sikhashana lasekhaya, ma sihlangana njalo kuyasikhumbuza ekhaya. Njalo kunceda abancane laba abakhulele lapha abangakwazi iculture yethu.
Ngizwa njalo ukuthi abesigodlo sommeli weZimbabwe ngaseMelika bazabe bekhona bencedisa abantu ukuthi babhalise ama-passport.
Yeah, bazabe bekhona bezele Washington DC benceda abantu ukubhalisa ama-passport nemibuzo abayabe belayo. Abantu abanye balama-passport awa-expireyo, abanye abasela, abanye batshontshelwa ama-passport, amanye alahleka. So ma bebuya banceda abantu ukuthi bathole ama-passport. So bazayenza konke ama-fingerprint lokufila amafomu nokuthatha imbadalo zabantu and then bebe sebehambise ekhaya ukuthi abantu belungise ama-passport.
Umfundisi Dale Gurajena ngwenhlanganiso ye Christian Fellowship International. Zindala zombili ngempela viki phakathi kwe Capes United le Dynamo se National Sports Stadium emdlalweni obukhangelelwe ngabanengi. UPraxedis Jeremiah usipha loluda.
Lanxa iqembu leCapes United likhwize imbadalo yokungena egedini yokuyabukela lomdlalo isuka kumadola amathathu isiya kwamahlanu, $3 isiya ku-$5. Lokhu kubikwa kungasoze kwehlise inani lababukeli ngoba umuntu wonke ubheke ngabomvu lomdlalo ezimisele ukukhokha leyo mali. Amaqembu omabili asele midlalo eyisithupha ilandelana enganqotshwanga. IDimbare isile mihlomelo elishumi lasithupha 16. Uthi makepekepe yona isile chumilane 14. Ngakho ke zindala zombili phakathi kwalamaqembu limpela viki lanxa nje iCapes United ingena kulomdlalo ingelabadlali bayo abalohlonzi abathi uRonald Fumbizayi osewayadlalela kwele South Africa lo Abbas Amidu osewayadlalela kwele Tunisia kuthi uDominic Chungwa osekujezisweni ngokumiswa ukudlala imidlalo ethile ngemva kokunikwa ama yellow cards amathathu.
Siyabonga kwane lokwalamhlanje isikhathi kasisavumi mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungami linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.